Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 16, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kukundikana kwayo kuita izvi, vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira makanzuru emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwawo kushanda zvakanaka nemakanzuro. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura weguta reBulawayo, vari vaimbo vemutevedzeri wameya vatinashe Kambarami nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora kusimudza mutauro. Indiwe mingwe emisoro na uzedu zanasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende nasi apa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Achiti kana hurumende ikasaita izvi, vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varayiridzi, vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende, sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvasati apera, hongu mapay days apfuura, mari hatina kuiwana, asi tiri kutarisira kuti pana September tirikutaurwa zvava zvakaitwa sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvinamari ivo vamuturi pachavo. Tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September, mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tatasamakore kuti pei inogona kubatwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira, ende uye tiri kuti ifana kubatwa muna September muno.
Vati vanyorera vanxuve tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure, vatsinhira izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tazeya mamwe kusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe macivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga kuti 26 September kana hurumende ikakundikana kutibhadhara mari yedu apo 25. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu waSeptemba asati apera. Saka tirikuvapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakavhudzisa. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanxu vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $550 ekuAmerica pamwedzi, kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanxube sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira makanzuro emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwa kushanda zvakanaka nemakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemakanzuro ekumaruwa nemumadhorobha muHarare, mutungamiri wenyika vati misangano yekuita hurukuro dzakaita saidzo dzine kupanana mazano mubudiriro yenyika yakakosha zvikuru.
You are not masters in your communities. You are servants of your community.
Hamusi vanatenzi munharaunda dzenyu, asi muri varanda. Zvinofadza kuti pane vamwe vari kugona kufambisa kwemabasa makorokoto, asi pane vamwe makanzuru anorambozikana nemabasa asina kunaka. Tinofanira kurwisa kupedza hori kubva kune zvematongero enyika pamwe nevashandi vekanzuro, mitemo ichiramba ichibata vese vakanowanikwa vachityora mutemo.
Vatiwo hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kupiwa masimba kwematunhu kana kuti devolution, vachitiwo mitemo inobata kushanda kwemakanzuro nehurumende inoda kuvandudzwa kuitira kusimudzira budiriro yenyika.
The ministers of central government should not feel superior because they are central government.
Makurukota emapazi ehurumende nevari muhurumende havafaniri kufunga kuti vari pamusoro nekuti vari muhurumende. Hurumende iriko nekuti kune makanzuro. Nekudaro panofanirwa kuva nemushandira pamwe zvinosimudzira budiriro mumaruwa. Tofanira kushanda pamwe chete zvinosimudzira vanhu vemunyika yedu.
Kuridziro iyi inouya panguva iyo makanzura kunyanya emadhorobha mazhinji acho achibva kumapata anopikisa achinyunyuta kuti bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kunyanyopindira munyaya dzemakanzuru, izvo zviri kuvakanganisa basa. VaEbel Matsika, mumwe wevarongi vemusangano uyu vari mutungamiri weBen Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vaudzawo mutungamiri wenyika kuti semakanzuru vanoshushikana nekumbovharwa kwemabhuku avo ekumabhanga kana kuti maaccounts emari dzavo nemamwe mapazi ehurumende.
Tiri kuita hurukuro nevekufinance tichikumbirawo kuti tinofanira kutaurirana tisati taganishirwa maaccounts nenasa nezemura sema departments wose hurumende, because kuganishwa kwacho kunongozo affected the same citizens that we are trying to protect.
Vamatsika vaudza Studio 7 kuti musangano wanga wakakosha sezvo vawana mukana wehurukuro nemutungamiri wenyika.
Ministers edu anga asiri kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kuitika kumalocal authorities, saka tavaudza takurukura vakuziva ndobva tawirirana on way forward. Wenyika tawana mukana wekukurukura nawo, especially nenyaya dzenhunha.
Tabvunzawo vamatsika nezvemari yakawanda yakanzi makanzuro abvise kuti vakwanise kuva pamusangano apa, vakati zvaifanira kuitika sezvo musangano wanga uri wavo uye pane zvakawanda zvaida kubhadharwa zvakadai sepekuitira musangano pamwe nezvekudya. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residence Trust, vaPresa Shumba, vati gungano iri kwanga kuri kutambisa nguva nekutambisa mari yemakanzura. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutungamiri wemakanzuro ekumaruwa vagai Mutasa vatetera kumutungamiri wenyika kuti makanzura bvumidzo kutenga mota kunze kwenyika pasina kubhadhara mutero kana kuti duty free, izvo vamunangagwa vati zvichaitwa. Vamutasa vatiwo makanzuro anoda kuti vapiwe mukana wokutenga pekuvaka nemari shoma, vachiti zvikamu makumi mana kubva muzana zvavari kubhadhara emari yakawandisa. Akandeke Piri makanzuro achisangana wose nomutungamiri wenyika kekutanga kaive muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vamboratidzira nhasi kunharaunda yekwaMakoni vachikurudzira kuti mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala nevamwe vavakasungwa navo kunyatsime vaburitswe muusungwa. Vanhu varatidzira ava vanonzi vapisawo mataye dzimotokari mumugwagwa uri panozivikanwa kuti Pasi Junction uye vanga vaine zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinokurudzira kuti vasungwa 16 ava vekuzivikanwa nerekuti Nyatsime 16 vaburitswe muusungwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura weguta rebulawayo uye vaimbenge vari mutevedzeri wameya vatina Shekambarami nebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora kwave kusimudza mutauro, vamwe vachiti mutemo wekuti mapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kudzinga makanzura kana vamiriri veparamende vakasarudzwa pasi pemapato avanotungamira zvinovhiringidza mashandiro nemafambisirwo emabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vakambarami ava vanovekanzura weward 3 mubulawayo nezuro vakabvuma kustudio 7 parunhare kuti vaive vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, asi vakati vaive vasati vave nezvekutaura panyaya iyi. Akandeke chipiri vakambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi. Mugore ra2019 vakambarami vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court vakakunda uye vakazoenda zvekudare reHigh Court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove. Mutauriro weMDC vaWitness Dube vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vakambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandu Ncube varambe vari iwo mutevedzeri wameya. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo vaSwitha Njirodza vati vakambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori.
Vakambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa. Yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mucancel kuburuwayo. Chiitiko ichi chekurikola vakambarami inoratidza kuti kansel yedu yabatwa nekatel yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu. Ndinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa.
Asi vagari vanoti pari zvino Bulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka, asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BEPRA vatembelani Dube vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vakambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro.
Ukuvizwa kumbe kuti kupendukiswa kwabantu abakhetiweyo mabantu kuchina kubangela ukuthi
isezvizviringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka.
VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanenge vashara mutungamiri wavo pati nobva yasumuka kana kuti munhu mumwe chete ane agenda yake nobva asumuka obvisa vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo semaonero angu zvinhu zvakashata.
Asi vaJoseph Chuma vanove nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vanoti havaone chinoshamisa panyaya yakaita seyavakambarami.
Kune mitemo iriko inoita kuti kana munhu abviswa anofanira kudzoserwa umwe pachinzvimbo ichocho.
Asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reIbechu likaZulu vanoti havaone sekuti izvi ichokwadi.
Bulawayo yagara ina makanzira esiona so handifungi kuti itaibharizi pandofunga kuti Kambarami mutungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita deputy mayor. So ndofunga kuti recall yaitwa vakambarami ndeyekuti adifaya president wa vake.
Vachipindura mvunzo pamusoro penyaya yavakambarame pamusangano wavakaita nevatapiri Naomu Bulawayo munguva pfupi yapfuura vamunzora vakati dare High Court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya. Bulawayo nemakanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato reZANU PF uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudiri rebato ravamunzura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana Musengi.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi ndodzokorora, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuronga kusangana kumuzinda weWhite House nhasi nemhuri dzemutambi webasketball Brittany Griner navaPaul Whelan vekuMichigan, avo vose vari mumajeri kuRussia. Misangano iyi haisi yekutanga pauzima pakati pava Biden nemhuri idzi, uye iri kuuya pakati pekuedza pasina kubudirira kwehurumende kuti zvizvarwa zveAmerica zviviri izvi zvisunungurwe. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muUkraine rati makuva evanhu angangosvika kumazana mana nemakumi mana pane imwe nzvimbo muguta reIzium afukunurwa kubva pakatorwa zvakare nemauto eUkraine kubva kumauto eRussia kutanga kwesvondo rino. Hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations yati inotarisirawo kushanyira nzvimbo iyi. Vamwe vana vechikoro kuguruve mudunhu remashonaland central vanonzi vari kufamba mitunhu inoda kusvika kumakiromita 10 nemasere kuenda pachikoro chinonzi chiri pedyo, zvinonzi zviri kudzikisa uwandu hwevana vari kubuda zvakanaka pabvunzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane madzimai 10 nemumwe chete nevana anosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vaMishek Nyandoro vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya, izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinho yakareba.
Ma8 munomo takataramukana pakugara, dai vaikwanisa kupaitu kana kuti 5 kilometers zvingave nani, but manje matakataramuka zvokuti mukaona kune nzvimbo nechikoro chegovernment kutengenenge ne ndiko kumakomayo ichochi chiri panapa vachati kutaura nezvacho ichichi kwachimbumi chikubva panapa panangwe 3.9 or 8 kilometers zvinovadika kuti vaende kuECD manje hatine dambudziko.
Vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitunhu yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure. Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasa vati vatanga gwaro rekutanga cheearly child development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana.
Saka dai hurumende yaita kuti ma8 gamuisiwo zvikoro zvemaECD padhuze secondary wo neprimary vachiona kuti apa pakadii, munhu haangafambe 15 kilometers 7 kilometers kubva panapa kuenda kunosvika uko mwanachoaninge anidzidza here akati anenge aneta kusinosvika kuyono kudzoka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira.
Nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuwira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana wezero grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho mwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakatira zvou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufamba mitinhu yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro.
Vanoda kuita masatellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuri umwe chete umwe wacho wakakumwa pakawanda panowaka mudhuri umwe chete woita masatellites anenga ari connected kune chimwe chikoro chinga wacho 6 kilometers away asi zvichikwanisa kuti vana vari pa ECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka.
Panyaya yekuti pane varayiridzi vanokwanira nyika here, vazhowo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000.
Tine varayiridzi vakadzidzira basa revurayiridzi vakawanda zvikuru kwazvo muzimbabwe, asi hurumende pari zvino yanga isingatori varayiridzi vakadzidzira basa. Tinotori ne 50,000 deficit, asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka hurumende inofanira kuwanikwa ichifila ma 50,000 deficit yavo.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita mashanu kuenda kuchikoro.
Tinotarisira kuti hapana mwana anofanirwa kunge achifamba kana 5 kilometers kuti asvike kuchikoro.
Vandoro vanotiwo dzimba dzaive dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro, uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro.
Hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba makati rebei kana vachienda kuchikoro.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina varayiridzi vakakwana muzvikoro. Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varayiridzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete. Dunhu reMashonaland Central rimwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka, uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunu Raijena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chedu chemimhanzi chasvondo rino nhasi tinokupai hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anonzi Charles Chakanetsa. Charles akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvemimhanzi akabuda nedegree reEthnotechnology Music. Chinzwei hurukuro yeupenyu hwake mune zvemagitari achitaura naIvan. Tinourombo vatereri nenyaya ye hurukuru yaitwa na Ivan Zininga na Charles Chakanetsa. Tichakupai hurukuru yacho svondo rinouya. Nhasi taita dambudziko nemichina yedu. Takazoguma takupai kambo kake makorokoto. Muchirongwa chedu chelive talk nhasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kuitwa nemakambani ekuChina munyika uye matambudziko anonzi ari kukonzerwa nemabasa aya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Murikwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe ekuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari dzemihoro mwedzi uno. Achiti kukundikana kwayo kuita izvi, vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 Gunyana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika tisenda bakuvi